madiaspora remittances imari iri kubatsira mhuri zhinji muZimbabwe. Sekuziva kwenyu, mari dzinohorwa dzinotambirwa nevanhu muZimbabwe ishomanana, uye mhuri zhinji hadzitorina vanhu vacho vanoshanda zvatingati formal employed. Kune mhuri zhinji dzinotosupportwa purely nemadiaspora remittances. Mari idzi hadziperere kusapota mhuri chete, imariwo dzinozopedzisira dzasvika even mukubatsira yatinoti maexternal payments atinoita. Saka mari iyoyo iri kubatsira zvakanyanya kuti tigone kuita maimports into this country. So diaspora remittances, makada kunyatsa kuongorora kwemakore ose adarika, imari yatingati ichizi sustained mhuri zhinji neikonomi ino yeZimbabwe to a very great extent.
Nene, pasina mari iyi zvadaro zvakamira sei munyika?
Pakadaro paine gomba guru ringange rakakrietwa nekuda kwekudaro. Sezvandamboreva kuti mhuri zhinji dziri kusapotwa nedzisi diaspora remittances, kunyange nemaimports ari kusapotwa, dai paine gomba guru, zvinova izvo zvinogona kukonzera yatinoti balance of payments crisis. Saka pane zvino kunyange hazvo balance of payment yedu iri mucrisis, but I think madiaspora remittances ari kumoderata crisis iyoyo kuti isanyanye kuonekwa. Chimwe chingadaro chiripo, dai urombo hwakanyanya kuwanda mukati memhuri zhinji zvichikonzerawo kuti tingadai tine kutsutsumwa kwakati kurei necrime rate yakati kurei.
Imini semunhu ane basa rekuona nezveupfumi hwenyika, mungati mari yacho iyi iri kushandiswa zvakanaka here?
Kazhinji zhinji madiaspora remittances ari kuuya akanangana neyatinoti subsistence. Mwana ari mhiri kwemakungwa ari kutumira vabereki vake mari yokuti vagone kurarama, vatenge zvinoita kuti vararame munguva nenguva. Vashoma vari kuunza mazimari akawanda for productive purposes, andingati aya mainvestments and so forth. Ivawo vashoma vazhinji for subsistence survival.
Chii chingaitwa kuti mari iyi ibatsire pakuru?
Dai tanga tine maprogram ourongwa hwokuita harness these diaspora monies, tomachanewa kune atingati maproductive investment kuti tigone kukudza ikonomi yedu, chingava chinhu changa chakanaka kwazvo. Tine zvinhu zvatinofanirwa kuita senyika kana kuti sehurumende kuti tichenese kana kuklina our investment environment kuti tigone kuattract even diaspora money into investment. Ipapo tinogona kuona diaspora money ichishanda kuzvakanyanya zvikuru kusimudzira upfumi hwenyika yedu.